hit. Zvino zvekurara ndazvisiya mubhedhi. Mastreets ari kunyara idhenjo ngehit. Ndaiti munyama ndasevhwa mabhechi. Handakuyozolike kunge Instagram page. Ndiri pakutsvagwa kunge picha iri muchechi. Handibaizonge bhedhi rakambopisa ramuchechi. Namo ndichangovhiko kunge kipa iri mumechi. Saka ndabvunza mayouth ari murezi. Wai bhoni siri kubhadhira padhaundi kunge dresi. Zvimoko zviri kuwanza chipisi malaisi. Zvotorwa nembinga for 60 madays. Vozviita ndonga vikitimu ndeiputi ti matiye. Rini yaramba maoko ndeiputi ti pamaiye. Havakende ngava vanenge puti ni pamafiye. Havatane contributing pamafiye. Alright, ndonodoksa makuma smarti vanke vakapfeka vigilante jezi. Vobva vabaizonge zviri kufaya anzi haters Mercedes vamechesa Benz. Madonnas mafesa ari kutwekera mbinga. Vari kutsvaga netengera chingwa. Machie leader nopembera chimba. Bati pachigava toti jegera uchapinda. Vangoita laka vabatire mimba. Bati maprivate patsakapinda. Line iri PG usagaire timba. Vasina kubata masarira unge linda. Alright, ndozvakaita ndizoita muninja. Because kastare kakondinodoka chinja. Ngatingozama ikushanda machinja. Sorry, nhasi ndiri loud berinja. Sande nokuvava nhasi ndambodya chinja.